Chikwata ichi icho chiri kutungamirirwa naSenator Jeff Flake vekuArizona chakasangana navamugabe chikatanga kuudzwa nezvezvirango kunyange hazvo chiri kuda kuziva maererano nemachengeterwo ari kuitwa mhuka dzemusango nezviwanikwa uye kuti nyika mbiri idzi dzingadyidzane sei munyaya idzi. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaFortune Gwazi vanoti vamugabe vanofanira kugadzirisa ukama hwavo neAmerica kuti nyika iwane rubatsiro munyaya dzekuchengetedza mhuka. Vanoti kana izvi zvikaitika zvinosimudzira upfumi hwenyika.
Vanhu vari kuuraya mhuka idzi zvisiri pamutemo vaakushandisa watingati masophisticated weaponry. So nyika dzakaita senaAmerica dzinogona kutibatsirawo kutipawo zvombo kune mainstitutions edu akaita sana national parks kuti vakwanise kuchengetedza mhuka idzi. Saka nyika dzakaita sanaAmerica tinoona kuti vanhu vane interest pakuchengetedzwa kwemhuka.
Vagwazi vanoti kupopota kwavamugabe hakuvashamise nokuti ndozvavano gara vachiita kubva pavatemerwa zvirango izvi makore anodarika 15 apfuura. Vacassin John avo vanonyorawo nhau dzokuchengetedzwa kwemhuka nezviwanikwa vanotiwo zvakakosha kuti Zimbabwe igadzirise ukama nenyika dzepasi rese kuti ikwanise kuwana rubatsiro rwekuchengetedza mhuka. Vanoti zviri kuitika kunzvimbo dzakaita seHwange National Park zvinoratidza kuti nyika inoda mari yakawanda yekurwisana nevanovhima mhuka zviri kunze kwemutemo.
Tinoona rubatsiro vari kuti riri kubva kuChina, asi maChinese acho ndo vari kutorawo zvakare zviwanikwa zvakafanana nemhuka vachiita poaching. Saka hapana rubatsiro rwavari kupa, vachitipa 2 million asi vachitora mhuka dzinosvika 100 million.
Chikwata chekuAmerica chakasangana navamugabe apo sangano reEuropean Union raizivisa kuti rainge rawedzera negore zvirango zvakatemerwa vamugabe nemudzimai wavo. Vamulondolozi ndo vanoti kunyange hazvo izvi zviri izvo zvimwe zvinotsamusa vamugabe, vanofanira kuremekedza kodzero dzevanhu nekugarisana nevanhu vemunyika kuti zvirango izvi zvibviswe.
Masanctions zvogona kunge zvichivapa hasha, asi kana vamugabe vachiri kutyora kodzero dzevanhu, aiwa totika masanctions acho ari justified.
Vagwazi vanotiwo kuwedzerwa negore kwezvirango zvavamugabe hakuna kuvashamisa sezvo pasina zvanyanyoshanduka pamaitiro avo.
Zvinhu zvakagara zvataurwa neEU kuti pane zvinhu zvavanotarisira kuti zviitwe muZimbabwe zvinoita kuti masanctions iwayo abviswe. Zvinhu izvozvo ndo zvavari kuti harisati zvaitwa. Zvinhu zvakaita semahuman rights, kodzero dzevanhu, nyaya dzanaitaidza mara zvinhu zvakadaro. But tinoonawo kuti though masanctions achiramba aripo, tinenge tichida kuti EU neZimbabwe varambe vachitaurirana kuti masanctions haabviswe.
Kunze kwokusangana navamugabe, chikwata cheCongress chekuAmerica chakaitawo musangano negurukota rezvekuchengetedzwa kwemhuka dzesango pamwe nemasangano ezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa. Chikwata ichi chakashanyirawo Mozambique, Botswana neNamibia nechinangwa chekuda kuona kuti America ingabatsire sei pakuchengetedzwa kwemhuka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.